nhlangano redu leni bya ni South Africa nhlangano redu ye kuvira akwamisa kwamashoko zvakanaka munyika uye tinoziva kuti panguva ino yemasarudzo iyi ndonguva inonya kuti vatori venhau vaite basa rinobatsira vanhu vari kumatirimana enyika kuti vazive zviri kuitika zvinomiririra vamapato akasiyana siyana nezvavanoda kuzoita kana vachinge vasarudzwa uyezve musarudzo macho nyaya yekuobserva sevatori venhau inyaya yakatikoshera
zvikuru zvamunganongedzera zvamuri kubata panhau iyoyi ndezvipi
nyaya yedouble accreditation inyaya inotidhurira pakuti mutoro wenhau muzimbabwe agara anobhadhara mari kuzimbabwe media commission kuti akwanise kushanda zvakasununguka opiwa accreditation card saka isi takagara tichingokumbira tikambovimbiswa nehurumende kubudikidza neministiri yedu kuti hai pasarudzo dzegore rino tichange tichishandisa mapress card iwayo oga asi tinoona kuti zimbabwe electoral commission iri kuramba ichiti no tinofanirwazve kubhadhara $10 amataura zvinoomera veruzhinji mungada kuziva kuti vatori venhau vanoshandira maorganizations akakura zvakasiyana siyana saka vamwe vari mumacommunity newspapers macommunity radio stations zvinoomera varidzi vemapepanhau iwaya kuti vaakrediti vanhu vakawanda kuti vakwanise kuona zviri kuitika musarudzo vasinganetseki
imi zvamunenge muchidawo kuti dai zvanga zvagadziriswa ndezvipi
isu kuti zvinhu zvakadai zvifambe negwara rakanaka takatotanga kare nyaya yekutaura nekuengaja ministry of information takaengaja zvezimbabwe electoral commission tikavanyorera matsamba tikataura navo asi tinoona sekuti chemo zvedu hazvina kunge zvakatambirwa zvikagadziriswa panguva ino
nemamiriro azvakaita zvinokanganisawo sei kufambiswa kwemashoko munguva yesarudzo iyoyi
zvinokanganisa kwamisa kwemashoko nenyaya yekuti muchaona kuti vanhamba yevatori venhau vangakwanisa kupinda kana mumapolling stations vachitora mapikicha vachiona zviri kuitika vachiudza nyika ichange yakaderera nekuti mari yacho inenge yatadzirwa kubhadharwa nemasangano avanoshandira saka information yedu inoita shoma inenge iri credible even patinombotaura nyaya yefake news nenhau dzinotenderera dzemanyepo kana dai vatori venhau vachikwanisa kunge vaine first hand information vanhu vaigona kugara vaine information yakanaka.